mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu mbudzi 7/2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinoda kukuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. America iri pakati pesarudzo iyo yabudisa vanhu vakawanda kupfuura mamwe makore pasarudzo dzepakati petemu yehurumende. Vanomiririra nyanga South muparamende uye vaimbova gurukota reInformation Communication Technology vasupamandi wanzira vachamira mberi kwedare nhasi. Hurumende inoramba mashoko ekuti ine chekuita nekurohwa kunonzi kwakaitwa vamakomborero aruzivishe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zviri kuratidza sekuti bato remaDemocrats muAmerica richakwanisa kutora masimba muHouse of Representatives, asi bato remaRepublicans richiramba rakabatisisa Senate. Pane vakunda vazikamwa pari zvino, pana Senator Ben Cardin, Senator Tim Kaine, Amy Klobuchar naElizabeth Warren. KuTexas uko kune makwikwi ane mutsindo vaTed Cruz vachiri pamangange navaBeto O'Rourke. Bato remaDemocrats rinofanira kutora zvigaro makumi maviri nezvitatu kuti vatore masimba eHouse of Representatives. Regai timbonzwa kuti muzvinafundo Eliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University kuOhio kuti vanozviona sei. Makadini Profesa Masocha?
Ndiripo, makadi iko imi.
Aiwa, tiri nani. Munoona sarudzo yanhasi ichifamba sei?
Ndinoona pana makakatana makuru chaizvo apa. Sokutaura kwamava maita maDemocrats anoratidza kuti achabudirira kutora House of Representatives, kunodiwa masitsi wo 218 kuti vatore majority yaikoko kuvokusenate uku. Zvinoratidzika sokuti maRepublican aramba akabatisisa ikokoko pasarudzo iyoyi. Saka mavonero andinoita ndezvokuti mamirira azvaita izvi, makakatanwa acharamba aripo muhurumende yekuAmerica, nokuti kana maHouse of Representatives vari vakawanda vari vamaDemocrats, vacharamba vachikona kuwirirana namasenata vesenata vamaRepublicans ava vanenge vaine urongwa nefungwa dzokuzama kushanda napurezidendi wavo unenge ari wamaRepublican.
Ko, izvozvo kutora masimba muHouse of Representatives zvinoreva chii kumaRepublicans?
Izvi zvinoreva kuti maRepublican achange achiongororwa chaizvo mumabasa avo kubvira kuna purezidendi, uchange achiongororwa zvikurusa namasimba atorwa eHouse of Representatives namaDemocrats awa, zvokuti vachange vachipasa mitemo pamwemo yokuti vainvestigate purezidendi kana kuti vamusunge pano napapo. Vapasa mitemo iyoyo vazvivhotera vakahwira, nokuti ndo majority vachazoisimudza voisa kuSenate. Senate zvairi inenge ichikondrorwa namaRepublican vachatsikawo madziro ikoko voramba kuti purezidendi wavo angava unoinvestigatewa zvakanyanyisa. Saka pachange pachiita makwikwi papapa, takandotarisana negore ramaelection makuru achaitika mugore ra2020.
Iko zvine izvi maRepublicans anga are control yeHouse of Representatives pamwe chete neSenate. Kana ava maDemocrats vakatora masimba muHouse of Representatives asi Senate iri maoko emaRepublicans, chii chamunoona chichaitika ipapapa?
Chandinoona chaitika apa ndechokupfuurira mberi kwokukonana nokusafamba kwezvinhu muhurumende kana mapato mama dzimbambiri dzoutongi dzisingawirirani nekuti zvinoitika ndezvokuti voku House of Representatives ava vanosarudzwa kwapera makore maviri ava vachapasa zvavanenge vapasa kuti zvino zvatodawo zviitwe nehurumende asi pavanozozvipfuudza kuti zvichinosimbiswa nesenati inenge iine majority yamarepublican majority yamarepublican musenati inogona kuti aiwa zvamaita izvo hatizvidi inovhota kuzvitsika izvozvo sai zvasvika kupisa zvasvika kuwhite house kuna purezidendi uko kuti zvingava zvinoiswa mutemo saka vanonyanya kuongorora vokunyaya dzematongerwo enyika vanoti zvichange zvichinetsa kuti hurumende yeamerica isvike pakuwirirana kuti ifambise mberi basa ravanofanira kufambisa nokudawo kuti nhengo mbiri idzi dzinobva kumapata akasiyana.
Profesa Eliot Masocha, tinotenda zvikuru nekutitsanangurira kwamaita, tinotenda chaizvo.
Maita basa imi.
Vanomirira Nyanga South muparamende uye vaimbova gurukota reInformation Communication Technology vasupamhando wanzira vakasungwa nezuro vakarara muchitokisi chepamatapi Police Station muMbare. Vanotaurira Zimbabwe Republic Police Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza vatori venhau nezuro kuti vamhando wanzira vakazvipira kumapurisa pavakangosvika kubva kunze kwenyika. Vamhando wanzira vanopomerwa mhosva yekupa basa kukambani inonzi Megawatt zvisiri pachena zvichinzi vane chekuita nekambani iyi izvo zvinonzi zvakakonzera kurasika kwemamiriyoni mashanu emadhora. Bepanhau reHerald rataura kuti imwe mhosva yavanopomerwa ndeyekusarudza aivashandira vatawanda chinembiri kuti vave mubhodhi yePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe, POTRAS. Zvakakonzera kuti vaPotras irasikirwe nemari inoita zviuru makumi matatu nemashanu emadhora. Vamhando wanzira vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi. Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana varamba mashoko ekuti hurumende ine chekuita nekurohwa kunonzi kwakaitwa vamakomborero haruzivishe avo vakapa umbovo kukomisheni iri kutungamirwa nevaivo mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaHalima Monsanto yokuongorora kupfurwa kwakaitwa nevanhu musi wa1 Nyamavhuvhu. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Vamangwana vaudza Studio 7 kuti hurumende hainei nechekuita nekurohwa muguta reHarare kunonzi kwakaitwa vamakomborero haruzivishe avo vaimbova mumwe vakuru vesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union. Vanoti vakarohwa pakati peguta reHarare nevanhu vavasingazive. Mwedzi wapera vaharuzivishe vakambopa umbowo kukomiti yavamohlande vachipomera mhosva hurumende yekupfuura vanhu vatanhatu vamwe vairatidzira muHarare vachiti havasi kufara nekunonoka kwekuburitswa kwezvainge zvabuda musarudzo nevamwewo vaingozvifambira havo. Mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vakaudza Studio 7 nezuro kuti vaharuzivishe vanogona kunge vakarohwa nevanhu vari muhurumende. Asi vamangwana vati ichi handi chokwadi.
Aiwa, muhurumende hamuite zvinhu zvakadaro. Kana kuine unhubu hunenge hwaitwa nemukugarisana kunoita vanhu, zvinongotaurwa kumapurisa, mapurisa oferefeta nyaya, votsvaga kuti chii chanyatsoitika. Zvinoti kana wokati chaitika, nokuti dzimwe nguva warohwa nenyaya dzako dzokubhawa, dzimwe warohwawo nenyaya dzezvikwereti, wakungomhanya kuti ndarohwa nanhingi, handiwo mafefeterwa anoita nyaya.
Vamangwana vatiwo nyaya dzakadai kana dzichinge dzaitika, munhu anenge arohwa anofanira kuti aende kunomhanyara kumapurisa.
Munhu anenge achiziva kuti arohwa nani, saka ngavanoenda kana mazita acho kumapurisa. Asi kana vasingazivi kuti varohwa nani, vanopuwa mapurisa mukana wokuferefeta kuti nyaya yafamba sei. mapurisa ozosvika pavanoti munhu wacho tamubata tamusungwa.
Vachitaurawo neStudio 7 varuzivishe vati vakamhangara nyaya yavo kumapurisa ane musasa muna First Street neZuro vasati vanzi vaende kuHarare Central Police Station.
Ndakataka taita pachipolice station kana First Street yopa tarishewa kucentral. Saka takaenda kucentral tangonovatira nyaya idzo kuti ndozvaitika. Saka kusvika iko zvino tangomira kuti munzwa wavo kuti zvichazodiasiya. Vanhu vachona vakazviita vanoratidza kuti vangari vanhu vanga vakanyatsorongeka endwa nevanhu vaitiwa komanda zvokuita. Noti pandakazobva kunomhanyana kumapurisa andidzoka apo ndakatoudzwa kuti vane vanhu vaitiwa dhairekita zvokuita vakatovaudza tinochindai zvatera.
Vativo pane vanhu vaivatevera vavanofungidzira kuti vane chekuita nekurohwa kwavo.
Ndiri kutyira zvisingaiti nekuti mazuva apfuurawo masainzi airatidzika hazvo kuti kuda pane vanhu vaita kunge vari kuteerera kana kuti vari kunyanya kuongorora mufambiro andiri kuita.
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaudza Studio 7 kuti havana zvizhinji zvekutaura panyaya iyi sezvo vanga vachibva kumusangano kunyanga. Asi vati mapurisa kana achinge apirwa nyaya dzakadai anodziferefeta. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti riri kuenda kumapurisa nhasi kuti rizive paamire pachiziviso charakasvitsa kumapurisa chekuti riri kuda kuratidzira nemusi wechishanu nesvondo rino kuburikidza nokufora mumigwagwa yemuguta reHarare. Munyori wesangano iri vaRaymond Majongwe vanoti vakazivisa mapurisa kuti vari kuda kupinda mumigwagwa yemuHarare vachifora vachienda kumahofisi ePremier Service Medical Aid Society nemamwe mahofisi ehurumende vachinosiya matsamba enyunyuto dzavo. Ngatidzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMajongwe.
Tirifonisa kuti takanyora tsamba tichivataurira kuti tikuda kunosiyawo tsamba dzedu zvenyunyuto kana kuti mapetition. Tichitaura nyaya yekuti hatisi kubatwa zvakanaka nevanhu vemishonga kuPremier Service Medical Aid Society. Tichitaurawo zvakare nyaya yekuti mari dzati kunzi tibhadhare dzemashortfall dzakawandisa. Saka tsamba iyi takaiendesa last week ndobva vapedza vanhu vangu last week vakati huyai kuno ndokuenda kunotaura navo. Ndokutidaidza zvakare kupera kwesvondo musi weFriday zvikanzi tsamba yemanyora hamuna kutipa rutu. Ndokundiredza zveke chitatu zvikanzi aiwa vanhu vamari kureza vamurikudaidza vakawandisa. Dai mamadeedza vanhu vari about 10 ndikati poinda yese iyo. Saka nanhasi takangomira tinzwa kuti zvakamira sei nekuti ndichaedza kuti ndiende kundega kana kuti ndichaedza kutumira vanhu kuti vachindudzwa kuti vakakumira pasi chaipo chaipo nenyaya iyo ine.
Saka kuratidzira kwamaa muchida kuita kwanga kusinei nenyaya dzemihoro yevashandi yevarayiridzi asi kuti nechekuita nenyaya dzezvekurapwa kwevashandi.
Chiripo ndechekuti hakuna mushandi anoenda kubasa kunotambira US dollar yacho kana chii kana bond note achirwara. Saka taida kubatanidza ndosaka mukaona tsamba yedu yatakanyora takati tiri kuenda kunoona kuChristmas tobva ivapo toenda kunosiya tsamba yedu kuministry of finance tobva ivapo toenda kunosiya tsamba yedu kuministry of labour. Tichitarisa isu kuti zvese vanhu vese kwatoenda kunosiya tsamba kune zvichemo zviriko zvatoda kuti kufinance kuti evazigadzirisawo nyaya yekuti tikwanise kuwana mari nemari nemaus dollars nepamusani pekuti hatigoni kurarama tichitambira mabond note. Tobva ivapo toenda kulabour tonosiya tsamba itora nyaya yekuti ngavatipo mukana wekuti tiwane maus dollar tikwanise zvakare kuti zvichemo zvedu zvekuzvibhadhara zvigadziriswa. Kupisimasi tinosiya zvichemo zvedu zvekuti tikubhadhara mari kwamuri dai magadzirisawo kuti takwanisa kurarama. Vanhu vari kurwara vakawandisa vari kuda madrugs mashortfalls ari kubhadhariswa akawandisa. Mateachers with disability vari kutadza kurarama. Vamwe vanoda malimps vamwe vanoda mahearing aids vamwe vanoda magrazi mashortfalls acho ari kunzi vabhadhara akawandisa. Saka ndo zvichemo zvese zvatakatinazvo kuti yanga iri whirlwind ofisi yega yega ine zvichemo zvayo.
Tiri kunzwawo kuti makaita musangano nebazi rezvevashandi mungatudzwa kuti wanga uri musangano weyu.
Takaenda ikoko tichinotaura zvichemo zvedu tikasvitsa nyaya iyoyo yekuti dai vazivawo kuti tiri kutambira mari neus dollar ndiyoinoita kuti tikwanise kurarama zvekuita vamwe vese. Kuzvikoro kwatinoshanda tsamba dzatobuda muzvikoro dzikuratidza kuti maticha ari kunzi vana vechikoro vanofanira kunge vachibhadhara fees nemaus dollar. Saka vana vevarairidzi havachadzidzi here nepamusana pekuti hatitambiri us dollar.
Saka muchabuda nechisungo riini pamusoro pekufuora kwamuri kuronga kuita uku?
Zuva richipera nhasi Nasi kiso kulokutene kanzo za wamu mamembazi edu ni wamu wanaroda uti joena kuti tae waziwa kuti posisyen edu ndi ekuti nefamu sana pa kuti chokwa chokwa dika afikara mbitaka nyarara nekuti tukara mbataka nyarara even mapuri chacho atiku sangana umarodi masia heo wache andino sangana warukuta roti majongwe msamira enda embe meka ema dimanzi nekuti kuchema kwenye kuno tibazira otezi.
Abo vanga vari mnyori wesangano re Progressive Teachers Union of Zimbabwe va Raymond Majongwe vari parunare muHarare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Muchika muchino tichange tichikunzirai imwe yemisoro yenhau mumapepa emuZimbabwe. Bepa naure Newsday rine nhau yokudzikiswa kwemafuta edzimotikari. Mubepa rimwe chetero mwine nau pamsoro pegwaro rinobva kudare guru redzimosva rinoti vaimbove mutevedzeri wegurukota rezvedzidzo vaGodfrey Gandawa vasungwe mushure mokusaenda kwavo kudare redzimosva kunotongwa. MuHerald mwine nyaya yekushanya kugini kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe chete nenyaya yokusungwa kwavasuper Mandiwanzira. MuDaily News mwine nyaya yekuti mari yekutenga hupfu ichakwidzwa mushure mokukwidzwa kwemitengo yemasaga anoiswa hupfu. MuDaily News mekare mwine nyaya pamusoro pemari inonzi haina kushandiswa zvakanaka nevakuru vakuru veHwange Colliery. MuChronicle mwine nyaya pamusoro pezvina bhizinisi wekuHarare anonzi akasukirwa nyaya yokubira imwe kambani yeBulawayo mari inoita mamiriyoni maviri emadhora. Muchikamu chino tinokuunzirai zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Ichi chikamu chenyu vateereri pamunenge muchitaura zvamunoda mega.
Pride loyal, daughter of Dirk South Africa. And this is good. Vacha Missa Jarurunga, the master strike is Chabazira, Bango Wash or Kodoshungu Zavan. And you forgot the Asian and Azus master strike is Bongo Sia Vakabama election, Bongo Tonga. The Vakabama election in this Maris, Marindova and Wansango Chija, Nudu, Marindova and Zazi, Vatongia, Vacha Missa and Asian and Azus, who is a master strike is.
You need on the Moses. Ndogarawo kuCape Town. Ndoda kutaurawo pane zvekuitikawo mukati menyika yeZimbabwe. Ndiri munhu anobatikana zvakanyanyisa nepolitical situation iriko kumusha kwedu. Inova inokonzerwa nevamwe vanoita sekuti ivo ndivo voga vanofanira kuramba vari vachitonga. Zvinova zvobva zvazokonzera corruption. Tikada kunyatsotarisisa maitikirwo akaita maelections eZimbabwe. Outcome yacho hazvisiri zvo zvataitarisira voruzhinji rweZimbabwe. Hazvisirizvo zvakavhotwa nevanhu.
MaZimbabwe, nyika yedu yaoma, vedu venyika yedu yaoma, yaoma nyika yedu. Kuti tichatotaura nemazita zvakutotyisa. Zvaungoda kuti unotongotaura sesu tiri kunze kudai wotongotaura usingataure zita rako. Tarisai kawakomana zvatakuitirwa mukati menyika. Mune chokwadi here kuti ED yangadaidza vanhu kuti yaimuongorore kuti chakakonzeresa kuti masoja anouraya vanhu chii? Vanhu vakupa mumbowo vanhu votorikitirwa izvozvo. Nyika yedu yaoma veduwe. Takutotya kana kuti tipe umbowo kana kuti titaure zvinhu zvakaitika mugiraundi tiri kutotya. Ivo vari kumira vachiteerera vanhu mashure vari kudya iko. Inga tese tiri kungoonekwa tiri pamakiyi echikafu tichingotenga zvinhu zve250 bhodhoro remafuta. Inga tese tiri kungoonekwa tichifamba takashama. Mushengo wabhutsu chaiwo wakudhura kudarika bhutsu yacho muZimbabwe. Saka ivo vari kusapota zvakaitika izvi zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe vari kuraramira nyika ipi? Saka vanhu vari kutofara kana uori huri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Kusafa kuri kuita vanhu vakawanda vashoma vacho vari kutozvifara kuti dai zvaramba zvakadaro.
Ini donzi trust dzepinda ndiri kuno South Africa Cape Town. Takatotize kumusha nekuda kwenzara. Tabva kunovota tichivotera vachamisa. Saka taachikumbira kuti vachamisa ngavature gwara rinoita kuti vana veZimbabwe vawanewo zvokuita sekuvavhutira kwatakavaita. Ndicho chikumbiro changu chete kuna vachamisa kuti aiwa torai gwara nguva ichiripo yekuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyika. Nyika yaparara.
Avo vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana. Tinoda kutenda zvikuru vatereri vedu vanotitandadza paFacebook. Ndinoona mazita akawanda nemameseji akawanda. Pana Ernest Mutizwa, Job Mzambe, Chipande navamwe vakawanda vakadaro. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi. I'm sorry.
Inini mafungira angu ndeye kutiwo. Zimbabwe is a landlocked country. Atikwanise kuti tirarame tega tafana kubatana nedzimwe nyika. Saka apa basa randinenge ndichiita kuno ku Washington DC nemacongressmen aya. Pamutemo whether Zimbabwe iri kupinda muma Family of Nations kuna na United Nations. Kunenge kuine mutemo vanana United States vanenge varimo vakagara. Kana vakanzi vari kuenda kuAU, isu tinenge tichida kuti vemuno muAmerica vanzwisise zvinhu zvinenge zviri papedyo nezvatinoda isusu kuti vana vedu, vana mbuya vedu, vanhu vese vari kumusha, zvatinoda isusu kuti tirarama sevanhu vatema, tivaudze kuti ndo zvatinenge tichida isusu, vatinzwisisewo zvatinenge tichida.
Takatarisa iro donzvo riri kutarisirwa kutorwa neAmerica kuAfrica nyanya Zimbabwe. Zvii zvingaitwe nenyika kuti iwanikowo ichizokwana kwana pane dzimwe dzenyika dzingawanikwe dzichibudirirawo kuti foreign policy yemuAmerica ibatsire Zimbabwe.
Zviripo zvinhu 4 zvavakatarisira iko zvino zvavanenge vachioda kuona kuti kuAfrica zvinge zvichienda zvichinatso. Chikuru corruption. Assistant Secretary of State vatori kuAfrica iko zvino, vaenda kuMali, Togo, Ethiopia and Nigeria. Chikuru kwavari inyaya yecorruption. US foreign policy chimwe ndechemadzimai. Varoda kuona madzimai achiremekedzwa and being included in the participation of the growth and sustainability of Zimbabwe. 3, my youth. Saka kana Zimbabwe ichida kuti ma relationship avo ne United States iendere mberi zvakanaka, zvanga zvakanaka kuti tarise nyaya yecorruption, nyaya yemadzimai nenyaya yemayouth. Chechifo ndezvekuti vanenge vachida kuona commitment inenge iri sincere, inenge iri transparent, kuti pane zvese zvavanenge vachiita pamwe chete vanenge vachirespectawo zvavanoti ivo human rights.
Chii chakaita kuti mufunge kuita basa iri semudzimai?
Ndinoona kuti ndikaenda pazvinotangira ndakamirira macongressmen ari muWashington. Ndataura kuti ndiri kubatsira almost 20 congressmen across the United States of America. Ndinenge ndichitovabatsira pamacampaign avo vasati vatombopinda muoffice. Saka ipapo tinenge takutozivana, vaakutondizivawo. Zvandinoremekedza inini, zvandinoda inini vanenge vakutozviziva. Saka pavanenge vakuzotopindawo muofisi apa zvinenge zvatonakazve. Kana ndakuzotanga kutaura nyaya yekuti musha ukuka kuZimbabwe vanoteererako zvine zviri nani. Vanenge vakutoti inga mai matipi tinovaziva. Vataura nyaya yakati yakati, pakati pakati, kwamurehwa kwakati. Saka tinenge taakunatsonzwisisana zvakanaka vasati vatanga kuronga mutemo. Kana vaakuzogara pasi vaakuti mutemo wakati, mutemo wakati, mutemo wakati, inini handisida kumirira kusvika mutemo uwowo waakutosainiwa papepa, kwete. Saka inini ndakazvitaurira kuti ndiroda kunge ndiripo pekutangira pacho ipapo. Process CSA from the beginning kusvikira mutemo uwowo waakutonosainiwa, kuitira kuti kana zvazvinosvika Zimbabwe indenda tokutanga ndatopedza nazvo kutara.
Avo vanga vari Amai Pearl Matibe, Nyanzvi mune zvekudyidzana nedzimwe nyika vachitaura naMavelas Muhlanganya huye weStudio 7. Muchirongwa chino tinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pezvavari kuona kana kuti zviri kuitika muAmerica. Nhasi tiri kutaura naDr. Prisika Sivongile Ngondo vanodzidzisa paTexas State University iri kuSt. Marcos pamusoro pezvavari kuona muAmerica.
Chandiri kuona izvozvi zvemai vanhu vari kuenda kunovhota for my elections, and ndiri kuona kunge vadhemocrats vari kuenda kunovhota nekuti havasi kufara nezviri kuitika munyika senge since Trump akahwina. Saka vamanaja kumobilize base yavo kuti vaende kunovhota, but at the same time Republicans also, because vari kutya kuti vachaluza masita avo, vari kuendawo kunovhota. So izvozvi it's a very interesting time. Tamirira maresults kuona kuti zvinenge zvakamira sei, kuti zvinhu zvicharamba zvakabatwa nemarepublicans here kana kuti pamwe zvichachinjawo kuenda mumaoko emademocrats.
Mataura pamusoro pemarepublicans nemademocrats, sokuona kwenyu vakasiyana zvakadini mapato maviri aya?
Vakasiyana mafungiro avo nedirection yavanenge vachida kuti nyika iende. Izvozvi ndiri kuona kuti maissues avo ari pamberi ndeimmigration nehealthcare. Saka ndipo pavari kunyatsokwikwidzana. Inini sindogara muTexas and I know kuti race or my elections ari kunyatsonyotarisiswa ndeare Ted Cruz naBeto O'Rourke. And pambo pamunonyatsoona kuti vanhu vakanyatso mafungiro avo emapati akanyanyosiyana. Saka tichaona kuti zvichafamba sei, because nekuti madhemocrats platform yavo ndeyekuti kuita immigration reform iri inclusive, inoshedzera vanhu vese, and vanenge vari kuda universal health care kuti irambe ichienderera mberi. And marepublicans zvisenge zvatiri kuona vari kutotumidzira president, ari kutotumidzira since army here kuenda kuborda yeMexico kuti vanodhila nevanhu vari kuda kupinda chi munyika. So tichangoona kuti zvichafamba sei.
Mataura pamusoro paBeto O'Rourke na Ted Cruz. Pakutaura kwavanoita muvanhu vachikampena, munoona kutambirwa kwavo kwakasiyana zvakadii?
Kwakasiyana nekuti Texas in Greek is a Republican state. And so uyu Ted Cruz pamunomuona achitaura kana achienda kwaanenge ari kunotaura nevanhu vari kuda kuti vamuvhotere, anenge asiri kunyanyoshungikidza zvake. Asi unoona kuti pati yavo iri kunyatsotarisa kuti zvaBeto zviri kufamba sei, nekuti Beto ari kufarirwa sterek nevanhu. Vanhu vakanetsekana zvekuti muna 2018 pakahwina Trump vari kunzwa they are feeling excited and were feeling re-energized kunovhota because of uBeto O'Rourke. Saka I really still hope kune vamwe vari kwari kufila hopeless. I think uyu aka Beto akawina inenge itori vanhu vanotovhunduka, because as you see expected, Texas haisati ya electa mudemocrat for senate I think in the last 50 years, and Texas ndeye marepublicans. Saka uyu Beto akawina, I think zvivanhu vanotombovhunduka vanotovhunduka. UTed akawina, vanhu havanyanyawo kushamisika, because I think that's the expected result.
Pane zvimwe zviri kuitika muAmerica zvamuri kuona, chii chimwe chiri pamusorosoro chamungada kutiudza?
Idzo nyaya dzegun violence and nenyaya dzemarace relations ndizvo dzinongogarawo dziri kungotaurwawo muAmerica, kuona kuti toita sei kuti vanhu tinyatsogarisana and kuti vanhu tisafambe tichitya, because izvozvi muAmerica I think takutongogara musituation yekuti zvinogona kungoitika kwauri kudhara kunzwa kuti paitika school shooting kana kuti chii, zvanga zviri zvinhu zvamainzwirwa kuti zvaitikawo kumwe. But 2018 America zvinongoitika, munhu wese akutongogara akangwaririra kuti pamwe nhasi zvichaitikawo kwandiri.
Dr. Prisca Sivongile Ngondo vanodzidzisa paTexas State University iri kuSt. Marcos. Dashika kumagume chirongwa chedu chanasi. Ini ndini tanonoka wande ndiri Washington DC nchiti mosfera zvakanaka.